A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, July the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chema zimai musakanganwe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com, lobanjalo ku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession inoyitwa without the involvement of Ngai. Akuna. Vanya say, as the citizen of this country, I know President says, no, 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 I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kutindiani atatora kidaro ma by the president. Because we respect him. Saka, his way will be final. Mark my words, his way will be final.
PJ, we're hearing there from the First Lady Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference or meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking, what has sparked this move? As many who did ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Kumbure redrom temo rezanpe vraga jega skuru. Nota urairo kuti pamakore 5 ega. Panfana kitu wa Congress. Pa Congress iyoyo. Zopa nusarudzwa mkuru we party, president we party. Iye president we party uzusarudza mavaisa hake. Saka asikana paka itika vacance, 5 years jasari za swika. Pano itua inonzi special congress. Inoita kutiwa nusarudzi muna anenga achizo tila president anengu wa regeza basi. pa special congress ipapo anoda hu president anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president osarudzwa navanhu pa special congress owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate kana abvumidzwa kuita candidate oya pa special congress ozovoterwa
vagutu zvakajeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwe vanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiriro remutemo webato racho
unoziva zvezanu pf blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa nacomrade mangwana asi mukuita handizvoba sese tinoziva ka kuti zanu pf ivamugabe vamugabe ndo zanu yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe ndo vanosarudza ndo vanoita zvose saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking woziva kuti pako pakuperera
tengesera kadhi mangwana havangakomeri zanu pf vasinambopinda mubato medu isusu from 1963
aiwa blessing ndofunga ndini ndichine flow blessing ndiwe moderator blessing handisandapedza kupwereketa kaini
oraiti tingotigaga tinzwe vaguti
zanu handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano kuti ndipinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zanu pf it's a one man band it's a fully fledged dictatorship
oraiti vamangwana taurai tinzwe
nhasi newspaper riri kutaurairo kuti vatsvangirai vati kana takusarudza maseneta ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kuseneta the father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own so vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handizvoba
ndodzoka kwamuri vamangwana tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemero zvinofamba sei vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu
vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva munhu anovatsiva achabva kuvanhu ivo vakabvawo kuvanhu every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu pfungwa dzavanhu hatingadzistopi asi tinoziva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanu pf anofanira kubva kuvanhu achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu
vaagutu
kana vaa kuti vamugabe ngavachidoma successa zvaakutoreva kuti vakutoti pati iyi yava yokumba kwavozvo inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa nanhingi
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Yes, siyalamukela kuhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihluza indaba eziphathelane labomama izandihluphe izangikhathaze ukuphumelela kwabo sikuhluza lapha ku Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asihluzeni bomama Women's Round Table ngati kurukure madzimai ngolwesine maviki wonke iko lapha khona esiphatha khona indaba zabomama okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 habe beuhlaba umkhosi omkhulu siyophatha ke njalo udaba olusanda esanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganeni wabesifazana bebandla lezombusazwe eleZANU PF esithi umele umdala akhuluma ukuthi uzawelanywa ngubani. Sibeke lo daba esiluphumise kuhlelo lwethu lwezindaba ze-Studio 7 ngesiNdebele eselwethulelwe nguChris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye, iqiniso elingahlukumeziye ukuthi uyakwazi ukuthoyo njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli?
Ukhona, hayi ukanti uthi alala icebo, ulala icebo. UMgabe ukusebenza kwakhe umuntu osebenza njengabe uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe, uNgabe xabana behlukumezana behlokozana, yena uyabe ekwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bakukhangele laphana ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa asiko kudala esike sezwayo nesithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kuguqukene.
Ziningi izinto babu Gandhi sokulutshelwe la sokulutshelwe umzimba uyala njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lo khetho lololuzayo. Asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo. Usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakala.
Hayi bokade sengiqonda khona ukuthi ngikubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili.
Hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana, umthetho njengalana. Ngathi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye. Hayi yabe siphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gande of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, mm-hmm. in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say mm-hmm. it out that Mdala is to name somebody mm-hmm. to take over the seat.
Very interesting, their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda. Tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana, asi ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naamai Mugabe izvi, kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo, constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro. Tichangezve tichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. PJ, sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndo mararamiro avari kuita. Asi ndozvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vavakuya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive. Ndozvatiri kutarisa nhasi. Tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo.
Ini nhangu kutaura chokwadi nini yakandiwanisa. Because myself, I get away to the Chokadiman, so I know that Akatoda, but Akatoda is indicted because the Vanumarishes of Mapinga was to one. She recondes whatever I'm putting on my education, Marbuting and my swipe. This is my swipe machine. When I know she got to the table, but if I want to put Tenga, I want to go to another swipe. I'll put my room card. So at the end of the day, comes the richer industry, and then they told her because the Nana swipe machine and sponsoring it.
Saatengi sisi sushakatuwa mela tupatire duwa 25. Iri kutinesa kutitiwane. Nukutu unoko na upeza shondo rese. Usina na mubiratengi saka na chino. Wani kana tau rese 50 cents chayu. Saka ya katuwa mela. Chaituwa chema wadasha ibira watu zikisa utu inakana pa 50 cents. Nukutu vazinji waribu ya wachiti. Nima swiping machine tutatina. Kwa eko keshi minotambira hili. Eko keshi achi kutile mela kutika itambira eko keshi achu. Kwa hongo zotune wana wano bote onda 30% kutu wane eko keshi yachu saka zubitile mila tutenge sase ini keshi yachu tukulisha ya mali yachu.
Marino pina mkanzuru, imari unuosangana, inu wano kwa mwana wano inuosangana nao. Wano anuosangana ni kanzuru wano yuma business. Ma business ari pa kawanda. Kasipa shidimu tunotipane ma formal business, wakano wama kamba na tuno ziwa zina. Kuta informal business, wanuwa warukushanda muguta, kura na mzamuri zao. Iwa hawa nga watu zaotu watu omuguta hawa, kana vachiri kushanda varimu, vahakutu kumbi huo, nukusungi huo, kutuwa batside kutubutarira rami. Ndusa katichiti munuwese, arimuguta. Nga hawa na uka mguwe kake, karu pinza muguta. Ndwa kutubutarifume, risumu zire magariro, kuchenesu wakwe mvura, kukaziru wakwe kwa zimba. Parishi nondipe kuti, mamiru waka ita nzimbo zalaru kutengesira. Inzimbo zatingati dzanga tinonge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka tutongwa na mashandiro atukwanza kuita Paris zvino nekuungana kuunganidza kuti chazokwanisa kuita mari ringave gorono yanga ripi ndopati chazokwanisa kuwakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangango yenderana nezvari kutarisira.
Tiri kunzwa hapo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai uyezve kubva kuna Mayor vaBernard Manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika. Tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa $3 pazuva mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakasoma uyezve kuti vashandise iko cash yepa Econet iri kuvatorera mari uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa. Saka ndozvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve titarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe apo nasi vakatya madza vazhinji nekutaura ivo vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva. Saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinga asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadai usoo zvaisazovafambira zvakanaka, asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi, tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana PJ. Tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchidzira zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive. Saka takamirira
kuti zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makare kare ane vamwe vanhu, asi apa zvakuzotaurwa naivo Mbune unkosikazi Mugabe wake muuye usekhuluma kuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vani ukuza athathe isikhundla sakhe. Abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla. Acho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngane.
Aiwa zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura PJ takamboridza ipo pano paprogram amai Mugabe vachiti vaMugabe vachatonga uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuHeroes Acre kana kuti kana vasagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mbara. Saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwa zvebaba chidomai achakutsivai. Saka ndo zvatiri kutarisa nhasi.
Sesi lo mulaleli osengene kuhlelo ambonga sincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyakwamukela nkosikazi Sakhile. Ne
niyabonga linjani lumkela balaleli.
Hayi siphilile, linjani linakhona ngapho?
Hayi thina siyaphila.
Yusebotswana nje?
Yes,
yeah. Uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume mgceki emhlanganeni wabesifazana bebandla leZANU PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akatsho ukuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe. Watsho lokuthi wathenanana ngale ngase South Africa komakhelwane ubaba uNelson Mandela engakatshoni wahle watsho wathenanana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki. Yikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusitshoni konke lokhu.
Maso kunjalo kuzaba nzima phela ngoba ilizwe lezimbabhanti ilizwe lilane lokuthi eledemokhrasi phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbe athini ngoba anti ukuthi uzibe ngupresident kumele ukhethwe ngabantu. So yena ma esenza njalo amboni mina ukuthi uyabe esenza right and plus le minyaka yakhe leyama iminyaka esihambile. So ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe esitshoni kanti wayengaphumi kumbe kube le democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalike. Besides that mina ngibona ukuthi uyabe esenza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesimulaleli ilizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle ngathi wasisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo esisemazweni abathengisa abadubeka ama-cross border abadubeka usebenza ezindlini badubeka kulanto ekhona e-right yena bese sithi uzayenza njalo mina ngiboni kuyinto e-right.
Kodwa-ke phela asingayithi inguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi mbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe eleZANU PF ayisiwo nguquko ebukekayo na nxa ukhanyela.
Mina ngingambona mboni kungaba inguquko in other part but in other part I don't think it's a good thing ngoba ma esitsho njalo which means there is someone who is already there lapha sibepho ngokwenza ukuthi sibekwazi ukuthi okukhona thandeni unkosikazi wakhe wayechoza anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla leZANU bahlale phansi njengebandla but hayi awusakwanisi besibele ukuthi ukhethe ukuthi ukhona ukuthi lokhu zembani xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo umnangakwa kumbe umfoko then bese kusiya kukhetho bakhethe futhi bona bezana ukuthi sivotela ukuthi umnangagwa aslike kumbe sivotele ukuthi umpoko aslike kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso-vice president. Mna ngendlela engibona ngawo ngibona engantiwa asonto enhle nxa yena kunguye otheni usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena.
Sibe sesiya ke kudaba lalabo abaphila ngokuthengisa emgqopheni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni leHarare ethe nayena imbadalo kumbe inhlawulo yokusebenza ngempela sonto kuthengisa kumele ikhwezwe isuka ku-$25 isiya ku-$3.
Lapho uhulumende wona lo council yona le sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachagu isithole vele liguqu yani lokhu senga kusenga ukuthi uhambo luzaphuma wena uvele ubone ukuthi akulachagu luphumana. I want to say to those people, how much are they earning? How much are they doing per day? Abanye bangona kumama abanye labo baba. Abakhulisa izingane abafundisa izingane. Nxa yena ukhansela lokhu ekukhweza. Elokhu ekukhweza siya. At the end, abafuna idola lo $2 abayibambe ngelanga. So uma ekukhweza senza njalo, sikuphunga ukuthi umuntu uvele umbone ukuthi uyazidubekela. Uphinde ufuna ukuthi umomisele. Kuwome kulokhu ekuwoma kusiya phambili. Mina angisekelani lakho khonokho vele. Ngiyansekelani lakho. Ngoba kunamsebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka benga and wesi kulalabana bekhansila kuthathela abantu izinto. So into engifana mna mboni kuyawomba kulokhu kuwoma kuseya phambili ukuthi ngani bayekela abantu bazithenze ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi intengo yena leyana angiboni mina kusiba into e-right.
Ye kodwa-ke phela umeya umanyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi benzi yedolobho yikho-ke kumele kwengezelelwe indleko lazo seziziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobhu
ukuhlawula siyala ilizwe lelizwe abantu abathengisa vele ukuze ube ne-trading license liyaniyayibhatalela i-trading license mnakwazi uma uyibhatalela then iyarenewa Unwa wiri nyo ya patala, unwa wiri nyo ya patala. Haikuwa loko utuwa aso umeru uti nsoko zonko ublo kupatala kukuskanze. Nga wafinta ole angona na lezi, are they paying it monthly or are they paying it mwuri nyo we license or what? But nga uti, so uti nye vii ule malo ipatala kukuskanze. Iko kukate mwuchu uti komi ya tiveli nga fela kaki. Isi chole zeli liku, kuyalu loku mwuni. Ufungu utu se mwaka kutizi spale vili nga fela kutu. Kwenu wanta wantu wa asuwege, ili kanseli malawa ifune, ifune wantu ini, something that is not there. Imali vila hiko. Njalo bwana wana wanta wa chenisa lapana ngu mama. Awa ya wakulisi mwili wangu kwa nu chenisa msige. So ina nga ekwezi male na la, ya ekwezi zibe imali. Ngu wama ya wantu, awa itole ya le imali ya disunera, isi kanseli, utu ya uwe menta ya itela ngayi. So ngendlela embona ngayo yi kansibi kumele abantu bebhadala siyalo ngoba nje ukuthatha isepha yakho mphambi kwechopis la uthengisa ichopis yeso mapathu wenzenze njalo ukuthi lawo uyazama kuzamele ukuthi udlise imali yakho nje uyisebenzi ngeke eZimbabwe but ikansibi la ngani yazwela izwela uzwela uzwela ukuthi bangayenza ukuthi baze baqotha abantu emgwaqweni ukuthi hamba nini njengoba ungela mali uzavotshwa uphinde uthathe istaff ostengisayo abantwana bahamba ngendlala so umama kufanele ukuthi ube umama ongela zwelo nabatshana.
Hayi bamba khonapho ecingweni.
We have Honorable Jessie Majome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidza hii pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mabulasi, ndinotenda vateereri makadizvenyu.
Aiwa, nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai. Grace Mugabe vachitaura vari ku Zano PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu
amaimugabe
achimirira mubato ravo here kana kuvamirira munyika yeZimbabwe?
Vari ngachiri munyika yeZimbabwe, hanzi vadome successor.
I think pamwe muzan PF. Sezvo vanga vachitaura pamusangano weZanu PF.
Nekuti achanga ari successor waMugabe kuZanu PF ndiye anopinda zvemunyika. Saka imi mungotaura henyu takatirerekera kwese.
Kwese.
Ini ndinoti hamukana vaMugabe vachida havo kudoma. Achavatira achagara nhaka yavo ii ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZanu PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ndingati senhaka ndingati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iyi handinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu ndingazotora azotora ngati mombe yangu nhema iyeyo kana kuZanu PF zvichibvumidzwazvo zvakanaka asi munyika yeZimbabwe vamugabe havakwanisi kudoma munhu acharamiririra kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe yakakura kutaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZanu PF. Zimbabwe haisi Zanu PF. Haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi wakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingi wandada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana siyana ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura watinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndo zvinoita kutungamirira hausi kuti ndatingana zvada nhingi zvakati asi zvakanaka na vachizviita kubato kwavo haiwa ngavasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo iyo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana siyana tosarudza tega musarudzo takazvimiririra kuti kana nguva ichasvika kuti anozova mutungamiriri weZimbabwe ndiani. Asi zvino kwese nguva tikuvidzide zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatizi vamugabe nekuti ndo vari ndo mutungamiriri wenyika kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngati tisei impeachment yemuparliament. Constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anova handiti anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri vosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018 kana munhu iyeye anenge ari munhu ane inotanga yati ngatiti vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndakwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparamendi neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo bato ravo rachiro rezanupiefu rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambos achisesese achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku 2018 kana 2018 yacho ikazosvika haapo panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa ichitovhota madiro edu vekuzanupiefu vanovhotera wavanoda vasemu vekuzanupiefu akafanirawo vamwe vekuMDC ndovhoterawo vekuMDC vamwe vachivhoterawo vavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamamuzambati ndozvinotaura asi saka zvinoita kuti chi vadome hongo vanodoma wavanodo kubato ravo zvinongo anongangoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi ha havana ndivati mudzimu kana kodzero zvekutisarudzira munhu anotungamirira zvinezimbabwe haisi ndingati yekumba kwavo nhaka yavo yaanokwanisa kunyora sewiri yavo kana kuti zvekubato ravo ha zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama pfuura zanupiefu pfuura iwoti pache zvavo
asi vamwe kando vangati havasi kuti mai Mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanupiefu asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti anga achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita takeover Thabo Mbeki ndomatauriro avaita
inini ndosangati kana kuzanupiefu ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese kuzanupiefu ringe richivapa nzvimo yekuita mabiro aajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika ha kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nekuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevana nhingi kana mumba mavo imomo nezanupiefu vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero havo vangoziva kuti asi zimbabwe haisiki haisi zanupiefu kana vachizvita kwavo aiwa ngavaite ngavasiike kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombo kubata ipapo handisi kuziya honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva ndekwenyu here kana kuti ndekuno
handifungi kuti ndekwangu
aiwa zvaka zvanyarara maita basa ehe nekuti maa muri kutaura zvenyu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoonazve nhasi maka mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekonga kune madzimai akati wandei
ini ndingati amen kune misangano yakaitika nitika yakati wandei wandei saa pamwe pane wandaa ndiri wandizi kuti ndiwe here wamuri kureva yanga ichiitwa
kusapesihe
yanga iri yekukurukura ndosunga ndazona ndosunga ruzha pamwe rinenge ruri kubhokwa ndizoje ndiye dzekuita kuti zvingati zvitapudzike zvishoma saka ndakonga kuri kusangano ndingati hurukuro inoitwa kunonzi kusapes trust inonzi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukuro ei nemusoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe muzvematongerwo enyika vanhukadzi vakandikati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyara kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vano vane kodzero vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hukuro yacho saka kunga kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kademaunga anotungamirira sangano rinonzi Voice Zimbabwe nemhirikiri nezvakare nemember weparliament anonzi honorable Priscilla Misairabhi Mushonga anomirira bato rimwe reMDC nevanonzi honorable Tabelia Makari achii msi Arab ano iri nengo yeparliament inomirira matebelele South kuproportional representation kuzoti honorable Tabelia Makari vanomirira zano PF vari ku nengo yeparliament yeEpoch National Assembly mweni zvakare zvichi ningati munhu anga achifambisa nyaya yacho ndiye anonzi Toko Machi.
Saka zvii zvamungati zvabuda kuti tingoti gaga honorable?
Inini ndinokwanisa kutaura zvaitika ndichinondipane kwanda ndichazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati huri kurere pakati. Zvabuda ndezvekuti ini zvandataurawo inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa nezvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics zvinoshandisa ndivati danho rera rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwemunhu zvizviya zvokuti zvigara handizvo zvigara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndifunga vanotaura zvechimazuva anoti zibaba baba ndifunga hanino mee mazvinzwisisa ndozvinotora chi ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotedzera ndingati gwara kana mafungiro yekuti pane zvinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndikati pasi paro vaisi vanotedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi vana baba saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achida kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nekuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvo izvi zvinowanikwa kana mune zvevanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso hwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chepakati che50% varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapanombobvumidzwa kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi sezvo vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombodi asi ndiko kwega kune kuringana kuvanhukadzi nevanhu kuti zvinofanira kuti zvipere izvo zvizvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa vanhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mikana zvakare.
Mombobata makadaro honorable tine muteereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai. Halo vawedzerai.
Halo ndiripo pachirongwa.
Taurai henyu pfungwa dzenyu.
Ndisandataura regai ndimbokumbiriregere kuna namai nokuti ndezeri kuna akaunda varido kupinda asi ndavatoriri mukana ngavandiregererewo.
Aiwa enderei zvenyu mberi.
Right, ndinokwanisai ni kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake tichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununge tidzokere kunyika kwedu. Ndipindure nyaya mbiri dzanzi yokutanga ndinozwa urombo panana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zvino zvinosuwisa nokuti pakukwira kwachaite mitero panoteerawo mari yavanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka nayo kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri yakaita nyika kanzura ina kwaina one mari kutodza ma kutora rama saka kungoisa kuna mwari dai zvagone kuita zviri zvengu hatikidi zvikati kuchinja vanhu vagone kusunuka munyika yatiri yakaoma kudai. Right, ndapedza saka paimwe nyaya huru yakapindira ngemashoko ataurwa namai amai vedaro inyaya sokuona kwangu saka ndati ndoda kupinda zvinenge zvaoma kumba kwa baba vamugabe zvingangodaro kufamba kwavo chitsage miri yavo kuti ive zvakanaka kuvanovabatsira pavo pautano hwavo vangangodai vaine chekutaura pamusoro pebasa rokudai vazorora saka nyaya ndinovanisa kuti inenge ichaita ichokwadi nemaonero angu nokuti amai chaivo chavo ndakavazwa ita kuti hakunazve zuva rinobuda rimwe richipo vachiramba ende vanhu vezanupf vakati vamugabe tode wisdom wavo wokuti vasenavo vasvike pakuguma kwenyika vachingotonga kusvika madhonga saka zvino indiona sekuti inenge chokwadi ndazwa onarido majomo ichitaurawo zviri pamutemo wavo kuti zvinakuda zvii zvekuzanupf ikati bvumi vachitaura kuti hazvichandozivangi chei mugabe naamari akawandisa zvinhu zvichatoitika ndovaza kuti zvichandonyika aini zvaapedo saka chandaikumbira kuna namai nhasi ndotaura kune mine kuti izwa renyu nokuti mati nokuti pachazve kwezvinhu izi pakangazvikaitwa pasina dare rinenge riine gurupu yavamunangagwa pachafazve vamwe vanhu vakati wande kana kukanganisika ndopandokupa kuti izvi ichokwadi zvatorwa namai nokuti tovamo zvati vamugamo zvati vabatisa kwacho inodhariseni kuvanhu chete yatoitikai saka pakuzvoita dare racho dai pagone kuti vamugamo vasaite chihwande hwande sezvo mine mapato maviri vasazomira nebato rimwe vakamira nebato rimwe rimwe rikazviziva nokuti tosvika kumaelection tarasirwa navanhu vakawanda iroropa richadeuka rakawanda saka ndaikumbira mumwe navamwe paari onamutawo nemunamata wako mudi kuti mwari atizwire ngoni pane zvinongwa naamai nababa izi ndo machokana chiri nditaure vanhu.
Aiwa tinotenda chaizvo vawedzerai kei tine meseji apa iri kubva kuna muzvare Linette Mudewe vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance over to UPJ.
Lo mlaleli engisengilaye lapha ecingweni yena ke usekezi siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Ibuhlelo lwabo mama lo.
Angizwile sibili ngizazama ukuthi ngixolise kakhulu hayi umama ibabasiphetheyo lo bunzima obuhlangana labo mama mpela sibubhekile ngoba ibabaphethe izimuli ngizazama ukuxolisa kakhulu kubo mama sibili ukuthi hayi kukhona letho kusithintileyo baba ngiyaxolisa kakhulu kodwa mama yibabathwele nzima okumangalisayo
asiphathiseke kwiindaba zethu ezimbili esilazi lapha egudwini.
Hayi kakhulu ngiyayizwa indaba yabomama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labo mama okunye kwakhona yiwumbuso uyabongani kawuqondanga kahle yiko kwesithandazelo ukuthi kukhuluma kukamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kuningi aselokunanzelele nxa sinanzelela ukuthi kuwakhuluma la umongameli sithi songani kuyamangalisa labembuthweni sethu ngandaba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungagcina kusitsha omunye umlilo ongathethiyo khona kapha elizweni siyacelisa sibili kakhulu ukuthi nale into bayilalele bayiqondise amazwi kamama bawalalela hayi ukufuka lalele kona ukuthi onkosikazi axekele abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithwele nzima eZimbabwe la abantwana bayafunda kulazimali siyazama ukuthi baqeda izikolo akula msebenzi mhlawumbe konke khona kona nxa kungalalelisi kamacebo kamama laye uba balalele njengoba sebe kwenzakala kwamanye amazwe ukuthi bukakhethwa kwenzeka imisindo le khona iphele bathi behlale besazi ukuthi hayi ubaba sethengiloko kuzake ukuthi inyango basizagcina singena kwemunye inkinga soze siyiqede
eyomndeni
umbono engilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe kakulalele seseke ukukhulunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhipha igama elinjalo kuyukuthi ubabakazi angakuzise ngembali esimazi eyiyo yona kusho ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguyo njani nguyo ongakukhuluma njalo umama bayifithi ukuba ngomama baningi elizweni owabo umqondo ungaphumelela yiwo ophasayo lathi sithandazi ngayo kube njalo mhlawumbe siyake sibone ukuthintsho mama.
Inguquko, yeah. Sese sikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa, omama abaphila ngokuthengisa sebekhwezelwe imbadalo. Wena ubona njani?
Ah, lokho namubona ngani sokani kulobuswela phakathi. Phezu kokunzima obungaka mama akula imali emabhenki.
Mm.
Yoba nge uwathi umama elandisa khona apha lati singabaye bakhona abakhola amapension sithele nzima.
Yeah.
Into ukuthi ayimali kayibonakali. Nxa ukansile zathi ufuna imali ekwazi imali kayikho uyabethi umuntu ayithathe ngapi.
Kambe sho.
Hayi, sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into leyo nebangaphongu. Mhlawumbe baqale bayise ebantwini bezwe ukuthi abantu bathini. Ukwathi umuntu wabathi at least ngaye kumbe bathi 50 cents iphela.
Ngiyazibona
ngapha umuntu yena vele ngekho ebanki imali kayi ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe lepetshe esikwameni.
Yeah. Hayi mbonile.
Yabasebisa sibile ba ngiyabonga lana mama.
Hayi mbonile kakhulu moyo. Ubele nani.
Ngibonile lana.
Yeah.
Mm, PJ, maybe we just need to take a listen one more time to what the first lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said, because you know, like, it's very easy sometimes because we listen to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Tinasisi Eunice Chamatova, Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varkutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me on the VOA Facebook page. We are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkomaruti, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwindi, hi Marv, thank you for the program. Hello Evangelista, thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Zimbabweans are suffering, saka unoti unoda Zimbabwe pachirudzi iko. We wanted to actually listen to the first lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube arguti, Bernard Tsiga arguti, yes, tinemi pachirongwa. Ignatius Gina Machingura arguti, yes. Benjamin Simbini arguti, yes, I love my home country, yes. Ndofunga arikutaura kuti tiri kuno kuZimbabwe tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura vari kuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not ZANU-PF. Godwin Masaka ari kuti zvinenge zviri kutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi vari kufeka. Saka handisi kuziya PJ, ndofunga vari kuti amai pamwe vari kurasisa rasisa. I understand we now have the soundbite of the first lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Hakuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Vane say as the citizen of this country, President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuchindiari atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my way, his word will be final. Inini ndinotova kumbira izvozvi pamberi penyu kuti ingavamba kune dzimwe nyika wani. Vana Mandela vakasiya mbeki kune dzimwe nyika tikudzinzwa kuti mapresident vane vachiri ndinosiya nhiki. Imini president musake tudzei vamunoda kuti bhizati pabenaro. Sanga inini president mukangodudza kuti iri bhiza iri.
We're listening there at, you know, what the first lady was saying, PJ, just to remind ourselves, that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. And we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo here. Hello, Honorable.
Usatwa enda iko kwa rege andi mbovere nga wati ngivale esi lako lapa u live kazi letu ele nkundeli ye Facebook alabo aba live streamer la ati kulo Pamela Khumalo uti a better Zimbabwe is coming anytime sooner yena uti njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulu Dube joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Wathi yena, you guys are doing a great job. Siyabonga. Amahlabe Zulu. Usisa uti njalo, do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Negevane ukona. Uteresa Dangwa ukona. Patuchezo Wacha ukona. Uomi Ncube ukona. Uomi Ncube uti yena, I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the Honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, you know, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She's clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. Until increasingly, she keeps on talking about previous Antivakambotri, and if he started talking about his death, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, oh, you know, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. Everyone's like, ah, there's no vacancy, there's no vacancy. But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise. And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, which is actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know, which is somewhere in the Old Testament, like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe like if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses, final, nobody can rule from their grave, nobody at all. And you see, if even if he were to anoint, if that is how he were to live, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Nkosikazi Sakile. Lokhu khona ecingweni manje.
Lokhu emkhona ngidlale.
Yeah. Yehlisa ivolume radio yakho nxa kukuthi seduzane. Nyayi siyayizwa la nga.
Okay, fayisise. Liyayizwa futhi.
Yeah, lokhu siyizwa.
Alright, sengihlisi.
Yeah. Umzile lapho uNkosikazi Mgabe ekhuluma ukuthi sokuzamele ubaba acho ukuthi mbani oza kumele athathe isikhundla sakhe. le inkulumo yayivele ingaphathwa intshola kancane ikanti ke izolo ubesithi nana laloba ngazabe ku wheelchair laloba ngazafi sizamvotela esebhokisini kuyini okwenze kwaguquka konke lokhu ngombono wami
Unyezu sikhala kakhulu ingunganti kuyavisa abadala bathi yavisa siyadabuka. I think ukhona osoku-wrong khona ngali. Angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwani othanganile imike abe athabe kakhulu abe over-excited aze akhiphe ezinye izinto ezabe zivalekile. Kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumele. But i-question endawo yokuthi what if umdala angakhetha yena ke? So angakhetha yena that means she will be the one. Kulomunye umuntu okhona enamkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitho njalo ngoba igama likhulumileyo benilaleli nomisiyoni esinye engingasizwisisi but lela akhulume ngayo that means something is there but akasoze aphonge usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi lizine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazafe sizamvotele lokho ku-esebhokisini but okunye futhi akumele akukhumbuleyo ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just a party like any other parties. So ngelizelifo njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote. Nxa kuyukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzamkhetha ukuthi ammelele. But nxa sokubuya i-2018 zokungena amavoti abantu they can choose whoever they want ngoba bangeke kuthi ngokuthiwa i-ZANU wathiyethe hhayi usakhilavu abe nguye upresident so kumele ahlale khona apha esikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwasithi ZANU vela soZimbabwe and it will never be Zimbabwe. I-ZANU is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni
kumele kwehlukaniswe kokubili
kumele ukuthi kathesi yena njengopresident wabo we-ZANU kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni ye asibayaleli bangazenzeli ilokhu ze niyabakhethi ukuthi mbani omunye ozammela but kumele abekwazi ukuthi ma bekhethana
ngothi ngikubambe umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli ose olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumarvelous
ehe thina bamakhani bekucheck ukuthi makadi yenyu
Nufara makadiko yenu.
Ai wati riwadi mapinda pachirongwa. Kurukura izvenyu tinzwi.
Ndinoona kigwana vamangwana ava vanoti bundoreure kupati kwedu rinoti anoda kukwikwidzana navo mugabe kukongiresi anokwikwidzana navo sisi vakapinda papawa vamugabe atrai tambozva kuti pane munhu akambova kukwidza pakukongiresi ende ukangotaura muromo wekuti ndinodawo kukwikwidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daiva kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipofu vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongiresi kwacho havangazvitauri izvozvo ndoda kuvakukwidza hazvigoni
aiwa tinokutendai vamakani tomboenda kuna Honorable Majome kuti muchingoti vharisa pachirongwa Honorable Majome
hongu
muchingoita round up yekuti saka remangwana richange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi
zviri kuitika izvi ndofunga ngati bopei anonzi mai maseatbelt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ndatinyatsobopei chaizvo zvakasimba nekuti kutavira kuchaimakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sii ngatishambei tine tariso vano vezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinge zvinoratidza kuti zvanese nhambotauro zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi saizvozvo isusu ngatisatorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo reZANU PF nokuti handisi nguva handisi nenyika handeye munhu wese namwari ndeye vanhu wese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagare vezimbabwe tigadzirirei tizosarudzowo vatungamirire vatinenge tichizoda isusu venyika yezimbabwe kwete
Honorable Maita Basa nguva dzedu ndodzatyanana would like to thank all our valued guests this evening Honorable Jesse Majome and over to you PJ who are our guests
yes sibonge njalo unkosikazi Sakhile Lilinne osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo labanye bonke abasiphathisileyo kade be-live streamer lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yeviki elizayo ngupraxedes jeremiah
Marvelous Mhlanganya, who we're also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page, VOA Shona, so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye-bye.